kurongwa uwaziviswa kuatatu ya Naomi Shure na msangano waitwa Nasi Mubulawayo pakatika nao masangano anoshandaka zvimiri ra ega haripasi pechikwata chematevelland collective nemunyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza. Amai Mabhiza vati zvichitevera musangano wakaitwa pakati pemasangano aya nemutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa Mubulawayo mwedzi wapera hofisi yemutungamiri wenyika ichishanda nemamwe mapazi ehurumende yakaita urongwa hwekugadzirisa zvichemo zvaive zvaturwa nemasangano aya zvakawanda zvacho zvine chekuita negukura hundi. Amai Mabhiza vaudza Studio 7 kuti vange vauya kuzotora gwaro rine urongwa uhwu kana kuti implementation matrix muchirungu kumasangano aya vachitiwo bazi raregistrar general vakatoziviswa kuti vave kufanirwa kuwanisa magwaro ekufa neekuzvarwa evanhu vakabatwa negukura hundi.
Ndauya ndichida kuzosinhira kuvanhu vematevelerland region kuti kubva kunhaurwa dzakaitika musa 21 March president wedu vamunangagwa vakazogara pasi nemaofficials avo vakawirirana kuti nyaya idzi dzobatsirwa sei kuti vanhu vekuno kumatevelerland vawanewo zvavanoshuvira maererano nezvakabuda munhaurwa. Saka ndingangoti muchidimbu kuvapo pano kwangu kutsigira nokutsinhira kuti hongu zviri kutobva kuofisi yemutungamiriri wenyika kuti zviitwe semaitiro atatsanangura pano.
Kuwana magwaro ekufa evanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi uye magwaro ekuzvarwa evana vevanhu ava ndechimwe chinhu change chichinetsa. Amai Mabhiza vazivisawo vanhu kuti vave kukwanisa kuviga zvakanaka hama dzavo dzakaurayiwa panguva yegukura hundi mushure mekunge vazivisa mapazi ehurumende akafanira. Mumwe murwi wehondo yerusununguko pasi pemauto ezipra avo vange varipowo pamusangano uyu retired Colonel Basa Magwizi vati urongwa uhwu hwakanaka asi vati maonero avo ndeyekuti zvakakosha ndezvekuti patange paitwa urongwa hwekureurura nekutaura chokwadi pamusoro pegukura hundi.
Hapana kurevesa apa kuri kurehwa nokuti handioni kuti pangavapo kutaurirana nenyaya yegukura hundi pasina kubuda pachena kuti vano urombo nezvakaitika kuti vagamuchire kuti ndivo vakazviita uyezve vakazviita vacho kunge vaiswe pachena mutemo uite nzira yavo wekushanda navo. Vanozikamwa vamwe vacho vari muhurumende izvozvi ndivo vari kutoita mapolicies ivavo kuti vagokwanisa kuti vagomakunda. And I think hapana inonzi political will pazvinhu izvi zviri kuitika.
Vachipindura mubvunzo wekuti vanoti chini nemaonero evamwe ekuti urongwa uhwu inzira yehurumende yavamunangagwa yekuda kubata nayo vanhu kumeso pakugadzirisa nyaya yegukura hundi, amai Mabhiza vati vanhu vanofanirwa kupa hurumende nguva kuti vaone kuti urongwa uhwu huchabudirira here kana kuti kwete.
Hongu vanhu vane kodzero yekufungira asi ndinotini vachazoona chokwadi kufamba kwenguva mushure mokunge mapazi ese hurumende anosungirwa kuita zvakasiyana siyana kuzadzikisa zvido zvevanhu vematevelerland region vatanga basa. Vazhinji vavo vanzi vatotanga basa racho mwedzi uno zvichienderana nenhaurwa dzavachaita nevanhu vari mumatunhu ane matambudziko akasiyana siyana akataurika musi wa 21 March.
Imwe nhengo yemubatanidzwa wematevelerland collective muzvare Magodonga Mashlamu vaudza Studio 7 kuti vari kufara nekuti hurumende yaburitsa gwaro rine urongwa hwekugadzirisa zvinyunyuto zvevanhu vachiti izvo zvinoita kuti vanhu vakwanise kutaura zvinenge zvisina kugadziriswa.
Tiri kuzvifarira nenyaya yekuti tiri kuona kuti iprogress because vakombida to something is written and vachipava time frames and vachitivhurira nzira kuti tishande nemaministries ari relevant. So tiri kuvimba kuti tichashanda navo and tichava hold accountable haivi kuti tiri kutaudzana azireve kuti cannot hold them accountable.
Vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti gukura hundi yakaita kuti dzimwe nzvimbo dzemumatunhu ematevelerland nemidlands dzisarire kumashure munyaya dzebudiriro. Pakaitika gukura hundi vamunangagwa ndivo vaive gurukota revasori nekuchengetedzwa kwehurumende. Nyaya yekusimudzira matunhu ematevelerland munyaya dzebudiriro nekuvaka zvikoro pamwe nemakiriniki uye kuendeswa kwemasimba kumatunhu ndezvimwe zviri kuvimbiswa nehurumende kuti ichagadzirisa. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo ndini taurai. Shower.